Zvinoto tishamisa pane pamwe patinoverenga tinotokweka kutotipitika kuti regai vanongorotawo vachingorotawo isusu sangano redu takatanga tiri kuchikoro takatanga tichiri mastudent kuchikoro muna 2010 tikazvirejestera trust yetu muna 2010 tiri mastudents ekuchikoro tikabva nechinhu chedu tichifamba tiri vana inini chezvandiri ndiritokongesa senhengo yezanup f tinotofamba takadaro saka isusu zvekuzorwi cio kana kuti polisi kana kuti army hatitombozviziva vanhu vanozotiwo he polisi hatitombozviziva kana kuri kuti maybe vaona kana kuti hepolisi kana cio kana tibetsera nedzanenge achingobetsera hake panguva iyoyoyo semunhu ari musecurity forces kana tida kuti zvitaotizvinoso dzakamira sei asi aizoya concerned hatishande hatishande necio kana any government agent hatina kana ino yatinoshanda nayo vakazvimirira seorganization maofices edu vanoda kutishanyira aripo ari pachena muavondel vakona pasecond street nyando magurungu ndepane mahed office edu hatinei necio unoshanda takadaro
saka hapana kana nhengo yecio iri musangano renyika
hatitimbovaziva ndengo kana pangototeka tingavazivewo ndezvedigu zvango isisa but saiziva content isusu hatina watinoti wecio hatina watakarekruta tichiti cio isusu aende kura mavolunteers asi you never know zvangu pane cio zvimwe tichori nemunhu wecio neorganization yedu tauya kuzotapa nhau kuti ambe kutirikei hatizivasisisu hatinaziva ishandi necio hatina udyidzano tine udyidzano nezanup f tiri mastudent ari kufambawo ari kuitira kuti tichinjewo remangwana redu tichishandisawo ruling party nekuti tiri kupromota regime continuity tiri kurwawo neavavo mamwe maengo akafanese ari kudawo regime change obva takamira
ko vawalter tafumanei varimo here musangano renyu munoshanda navo sei
vawalter tafumanei ndo munhu asimo vakambotibetserewo ichitanga ndofunga ndo vanhu pavanozongotorawo zita ravo vatatanga tisiri kare tisiri vana vachirewo kuministry of state security kubva ipapapo takazoratawo contact saka hatinavo hedu muorganization tongonzwa vamwe vachitaurawo kutongosekawo takatomboedza kutsvagawo nhamba dzavo tinditomboti kuzvatiri kunzwa kutinzimiri vedu tibetsera izvo asingatadzishaya saka hatitomboshandidzani navo kana nenguva tisingataure navo saka vatapumanira havo havana.